Maangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare maangwana nanhasi kuri musi wechipiri kukadzi 11, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamuropiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwawo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa.
ZCTU yoshora mari iri kunzi nehurumende ipiwe vashandi vanoshanda mudzimba.
Saka vari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi.
Vanhu vanomwe vanoshaya munjodzi yemugwagwa kukwekwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru hurumende nemari yayatara kuti itambirwe nevashandi vemudzimba nevanoshanda mumagadheni. Vashandi ava vanzi vatambiriswe mari iri pasi pemadhora zana nemakumi matanhatu nemasere munyika kana kuti madhora matanhatu chete pamari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo tichida kunzwa divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Hurumende yaratidza kuti haine hanya nevanhu vemuZimbabwe, zvikuru sei nevashandi vemuZimbabwe. Mari yatara kuti vanhu vapiwe inova mari inongotenga $6. $6 kuno kuya kungotenga chete chigodhi chisaga chehupfu che10 kg. Saka zvoreva kuti munhu ari kushandira mwedzi wese kuti apuwe hupfu chete. Izvi hatisatambozviona kana muRhodesia makatambudzika vashandi havana kumboshandira kutenga chipaketi chimwe chete chehufu. Zviri kureva kuti udzvanyiriri hwaenderera mberi ende hapana imwe nzira yatingaita kunze kwekuti vashandi vamire nesimba varwise udzvanyiriri sekurwiswa kwakaita udzvanyiri hwemuRhodesia.
Zvino nenyaya yekuti zvekudya nezvimwe zvose zvinoramba zvichiita chamuramba mhuru kukwira mitengo, vashandi ava vangakwanisi here kurarama muZimbabwe yanhasi?
Vashandi ivava hakuna kana mumwe chete anogona kuti nemari iyoyo anopiwa atenge chikafu chevana chemhuri yake anenge asiya kumba. Haagoni kuendesa vana kuzvikoro, haagoni kuti akarwara iye anorapwa kuzvipatara. Kana akarwarirwa nomubereki haagoni kunorapisa mubereki. Uyezve zvaakureva kuti haachitorina mari yetransporti chaiyo yekuti adzoke kumusha kana neholiday kuti ambonoona hama, hazvichakwanisiki. Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne$6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa wokuti vaite varombo wokupedzisira. Asi izvi zviri kuramba zvichienda kuvashandi vese, zvaakusvika kunyange kuvashandi vepamusorosoro. Vana chiremba vari kuchema, varayiridzi vari kuchema, vemumabhanga vari kuchema. Mushandi wose atambudzwa munyika yechipikirwa.
Asika vehurumende vamutasa vanotioka vashandi ava vanenge vachigara mudzimba kunyanya, nekudaro panenge pasinawo mari idzodzo dzekubhadhara mitero yemba pamwe nemari dzekukwira mabhazi zvinoitwa nevamwe vashandi vachienda kubasa zuva nezuva.
Hakuna mshandi anogona kubvumizwa kuti paanoshanda anoya nemhuri yake, anoya nevana vake vachidya ipapo, vachienda kuchikoro ipapo. Vashandi vava vanhuwo vane mhuri dzavo, vanotowo vanotoda kuchengetawo vana, vamwe vakasiya vana kumisha, vamwe vane vana vari kuzvikoro. Kunyange futi zvakadaro vanewo vabereki vanenge vachitarisira kuti vanoda kuchengetwa. Saka tinoona kuti mari iyoyo kunyange akanzi anogarapo achidyapo haikwanise kuti munhu aite upenyu hunotarisirwa kuti ndo upenyu hwemunhu hwakafanira.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina zvikwanisiro, nekudaro haikwanise kuti iwedzere kana kuti iti vashandi vawedzerwe mari.
Nyika ine zvese zvakakwana zvekuti vanhu vagare zvakanaka, vashandi vechibhadharwa zvakanaka. Asi paita ugororo, paita umbimbindoga, paita udzvanyiri, usveta simba hwakanyanyisa.
Mutungamiri wezvetu vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vanomwe vakafa nezuro, vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekubonderana kwebhazi reZupco rainge richienda kuHarare nemotokari yerudzi rweHonda Fit mugwagwa weHarare Bulawayo pedyo neKwekwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mutyairi weHonda Fit akapinda munzira yebhazi, izvo zvakaita kuti mutyairi webhazi aedze kumunzvenga kuburikidza nekubuda kunze kwemugwagwa. Asi motokari diki iyi inonzi yakazorovera pavhiri rebhazi rekumashure ichibva yapidiguka ndokuuraya vanhu vose vatatu vainge varimo. Bhazi rinonziwo rakazonorova muti pamwe nedzimwe motokari, zvakasiyawo vamwe vanhu vatatu vainge vari mubhazi iri vafa, wechina achizoshaya asvika kuchipatara. Jonga Kandemiri weStudio 7 akakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Yes, aita tsaona yebus accident pabonderana bhazi reZupco neHonda Fit pa209 kilometer peki Harare Bulawayo Road pajoni Goko Ten Off. Takatarisana neinonziyo Kwekwe Truckers Inn. Pari kunzi Honda Fit yanga ichibva nekuHarare direction, iri bhazi reZupco richibvawo muKwekwe richienda kuHarare. Saka pari kunziwe Honda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi, ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times, pakafa vanhu 3 vanosanganisira driver. Bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu murijanga achitenga mavise. Ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi. Saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo, umwe azofira kuchipatara, zvichireva kuti vanhu vese vafa 7.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti hurumende inofanira kukasika kusimbisa mitemo inosungira vemabhazi kuti vasamhanya kudarika makiromita 70 paawa kuitira kuderedza uwandu hwetsaona dzemimugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga.
Isu maonere edu ndeyekuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanyovhete mutsamotikari, izvo zvinozivisa aupenyu hwevafambi panguva yakaoma zvekuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu. Isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanyovheke mutswa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa. Zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richipopa mabreki chaizvo chaizvo robva razitunotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvozoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu. Tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol, munodawo VID kuti inge ichigara iri munguva nenguva.
Imi muri kungotarisa divi remapurisa neve VID. Ko varidzwe mabhazi muri kuvatarisa here panyaya dzetsaona idzi?
Tiri kuzvitarisa, ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemask limiters. Tiri kutarisa sides ravo kuti ivo vanofanira kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive. Vakabva mumadhiraivha mazhinji arudzwa pamabhazi vane madefensive. Vamwe vacho semaongororera atakabva kuita. Tiri kudhiraivhwa nevanhu vari kurwara chevo chevo. Tiri kudhiraivhwa nevanhu vakadhakwa chevo chevo chevo. Zvese izvi hazvitariswa izvozvi. Tinoda kuti kana dhiraivha aonekwa achibvita mutsamotikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here, chii chiri kuitika, kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya, kuti varidzi vedzimotikari vari kuita sebhozi aive mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakatowandei, kudhindwa kwevanhu, kushungurirwa kwevanhu, vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu. Saka ndozvimwezve zvatichikuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopa futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona.
Matanho apa hamuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi?
Matanho hatiri kuita isu sepassenger association Zimbabwe. Tiri kuendesa petition kuparliament. Takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu. Takatarisa netsaona dziri kuwanda. Mupetitioni medu takanyorawo nyaya dzemasipidhi rimitazi idzodzo kuti dzinonge dzifanirwe hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isusu sepassenger association. Vagadzirise mutemo uri kudangogadzirirwa padikidiki chaipo chaipo kuisa kuti havanonzi endi pakanzikana kushandisa zvakati maspidhi limitazi nemaspidhi monitazi. Panenge paakunzi maspidhi limitazi nemaspidhi monitazi zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa naure Zim Live rinoti vanhu vose vainge vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix Mine uyo wakadhirika nemusi wechitatu svondo rapera pedyo nekwekwe vaburitswa. Mudzviti wemukwekwe vaFortune Mupundu vanoti vanhu vashanu chete ndivo vange vasara, kwete makumi maviri sezvainge zvichifungidzirwa. Vanhu vaviri chete ndivo vakaburitswa vakafa. Bepa nau reChronicle rine nyaya yekuti bazi rezvemamiriro ekunze reMet Department riri kuyambira kuti muguta reBulawayo nedunhu reMatabeleland South muchanaya mvura yakawandisa nhasi zvekuti vanhu vanofanira kungwarira kuyeredzwa. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuMidlands neMasvingo. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nau reHerald iro rine nyaya yekuti vamwe vana mukoti pachipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals vari kuita basa rekuba mapiritsi emaantiretrovirals kana kuti ARVs anofanira kupiwa vanhu pachena, votengesa nemadhora 10 ekuAmerica pamapiritsi anodiwa nemunhu pamwedzi. Nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire voga zviri kutsikwe moyo yavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadii zvenyu vateereri veStudio 7, nemi munotipawo chirongwa. Ine ndoda kutaurawo maererano nenyika yedu yeZimbabwe. Chiri kuitika ndechekuti panyika yedu yeZimbabwe isusu ngatitarisei kuti dambudziko ratinaro nhasi unoti rakanyatsobva papi chaizvo chaizvo. Semaonero angu, dambudziko ratinetsa isusu panyaya yeZimbabwe rakabva panguvayo pakatorwa minda. Saka inini maonero angu ndezvekuti chamisa kana munangagwa chero kana ani kana chiwenga hakwanise kusimudza nyika iyayi. Isusu ngatiti purezidendi ari pachinzvimbo nhasi uno ngaarivhese adzosere varungu mapurazi, Zimbabwe idzokere pekudharepo pai ndoti tibude maproblems. Kana tisina kuita izvozvo, maZimbabwe tikura acharamba tichisafa kusvikira rini, ndatenda hangu.
Ya, mafuna sepa Studio 7 apo vose vanotipa nyaya dzinonakidza. Ini ndinonzi Dennis Mabera pakapo apo. Hazvokutaurira ndo number 1 ende mabato mairi, mapato mairi cheti. Kana chamisa ichi kuti ngatitaure nemunangagwa direct, haana chaakanganisa murume uya because he is one of the best heroes muZimbabwe. Saka zano inofanira kuti nyatsounza zvinotaura murume iyi because always zano yakagara yakaita kuti MDC isawina because ndozoziva kuti kana ikawina zvinhu zvinonaka chete. Saka pakunaka kwazvo taachida kuti iye Mnangagwa anyatsoziva kuti murume uyu uripo for peace. Chamisa uripo for peace, not for violence. Haana wakauraya, haana wakaita zvakashata. We don't like to consider other groups kuti dzakamira sei, asi Chamisa is the best leader in Zimbabwe. Saka Mnangagwa ngamunyengerere murume iyi, vataurirane because he is a man of peace. He is a man that can bring wealth into Zimbabwe. Tinoanzoziza tosina Mnangagwa wacho paagara nezvo kuti kana MDC ikapinda vanhu vanogara zvakana. Izvi zvanozviza kungofunga hake mutambo kuti kwanza hatiuti apindi nekuti anozotora leadership. Tatambura vakomana vanhu vaakupera nezhara vakomana nezvirwere zviri kuuya izvi zvotanda vamunzi vanhu ngavafundiswe kuHarare. Tinozoita sei necorona? Vanhu vanopera kufa muZimbabwe mayamami because zviri kufamba slow zvinhu zvacho. Zvati akatodzidziswa vanhu kudhara.
Kwazwai, kwazwai, kwazwai. Handini madziki ndiri pano parisuti apo. Vakomana, ingahangu ndoda kutaura chokwadi. Hurumende yedu tinoida, nenyika yedu tinoida. Asi ndinoona zvinondishamisa China iri kurambidza wanhu kuuya munyika mavo vanobuda nekupinda. Isu tiri kuona kuti tichitora vamwana vanosvika kuma500 vanosvika vachiuya kuno tisina zvigadziriro zvakakwana. Chirwere chakapinda muno chinopera kutiuraya. Ngava mizo wevanhu vari kufamba kwakafanana nachaira nenyika dzese dzakapoteredza dzine zvirwere izvi. Chirwere ichi checorona ichi. Dziro yakakunda pane kurapa. Prevention is better than cure. Uyezve ndinonzwa futi vamunanga vazvataura kuti hanzi nyika inongogadzirwa nenhaurirano. Munotaurirana ndipo nhaurirano dzacho imi muchitaura kuti pasine mhambi kana iri opposition party.
Makadii chete mafema akadini? Ndinoitwawo manyika ndiri kuJoburg, South Africa. Ndokumbira Chamisa kana aine moyo wekuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba. Ndokumbirawo kuti agare pasi naMnangagwa vataure vawirirane ndokunge aine chido. Kana vachinge vawirirana wese vaapatepo vaakupanana pfungwa. Koitawo purogiramu yekuti munhu wese ari kuziva kuti akapiwa ane masanction kubva kumukuru wacho kusvika vese vese vari kuziva kunzi akapiwa masanction. Masanctions akapiwa muZimbabwe pamusaka panhengina nhengina nhengi. Ivo ndo vakonzera kuti masanctions auye. Vanhu ivavo ngavaitwe phase out so that toita start afresh. Hozi tinongochema tichiti masanctions anangopiwa Zimbabwe. Akapiwa vanhu vakuru kuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu ndo vanokonzera vakapiwa masanctions. Vanhu ivavo vakabviswa ndoona kuti izvi zvinofamba zvakanaka.
Zita ndinoitwa Hlulane Hasani. Malaji from Chiredzi South, Chief Sengwe, Headman Chilonga. Taitawo dambudziko ratisiri kunzwisisa. Vanhu vakawanda vasara vakangoshama muromo, havachaziva kuti voita sei. Pane nyaya yemurungu ari kunzi ari kuuya kuzorima sora achitorera vanhu minda dzavo, uye takazamawo kuti titaurewo nemadzishe edu, havasi kubudisa nyaya yacho pachena. So zviri kutinetsa Studio 7, dai matipawo zvimwe zvatinga zvingabatikawo, kana kuti motumirawo vatori venhau vombondonyatsoona kana kubvunzawo kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda hangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7. Asi nei nechekuita neStudio 7, tinokokai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuda kuderedza uwandu hwemari inopiwa nyika dzichiri kubudirira nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana pabhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kudzika kusvika pamabhiriyoni makumi mana nemana. Asi nhengo dzedare reHouse of Representatives dziri kuramba kutambira kurudziro yeWhite House iyi. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekuvandudza mashandiro ayo panyaya dzekusora mushure mekunge nyika dzakawanda dzakwenenzvera humizha hwadzo pakusora. Mukuru werimwe sangano rekusora muAmerica reNational Counterintelligence and Security Center vaWilliam Ivainana vanoti America iri kutsvaga nzira dzekuti ive pamusorosoro pakusora. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa sarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats dziri kuitwa kuNew Hampshire nhasi. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutanga dzakaitwa kuIowa. Munhu anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mukuziya nezvesarudzo idzi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday tikatanga nekuvabvunza kuti ndiani wanofunga kuti achakunda.
Pamakwikwi akaitika kuIowayo vakabva vakaita mangange, saka tiri kutarisira kuti pakati paBernie Sanders na Pete Buttigieg ndo panogona kubuda achakwanisa kukurira musarudzo idzodzi. Semaonero angu inini hangu ndeyekuti New Hampshire inzvimbo inofarira Bernie Sanders, because tinoona kuti makore apfuura aya Bernie Sanders akatombokunda Mike Clinton.
Asika takaona kuchiita matambudziko makukutu iko kuIowa uko, zvakabuda musarudzo zvikanonoka zvakanyanyisa kubuda, hapaite here mamwe matambudziko akadai aya?
Atitarisire matambudziko akanyanya semaonero atiri kuita, nekuti processi dzinoitwa kuIowa dziya dziya dzakasiyana neprocesi maitirwo anoitwa zvinhu kuNew Hampshire. KuIowa kunoitwa macaucuses ndeyekuti vanhu vanoungana panzvimbo dzakasiyana-siyana vari masupporters. Even mumba memunhu chaimo vanogona kuungana vochisarudza vari mumba memunhu kuti ndiani watiri kuda and zvingodaro. Saka zvinoitika kuti maresults anonetsa kuti aunganidzwe, but uku kuNew Hampshire atori maprimaries chaiwo chaiwo kuti vanhu vanotosvika vachitovhota mavoting chaiwo chaiwo. Akati kwesere handifunga kuti kunogona kunetsa hazvo, sezvo futi party yemaDemocrats dambudziko ravakaita iroro rekuti zvinzvo zvakaramba kunatsobuda zvakanaka kuIowa. Tinovimba kuti vagadzirisa zvichinhingamupini zvavakasangana nazvo, so that moving forward process dzavo hadzikanganisiki.
Totarisawo vaJoe Biden vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaBarack Obama, vanenge vari kutatarika sei zviri kudaro semaonero enyu?
VaJoe Biden mupolitician auya watingati ava seasoned, agara mupolitical system yeAmerica kwenguva yakareba, and I think semaonero angu muno muAmerica tinenge takuona kuti munhu tamupa mikana yakawanda yekuti pfungwa dzake nematongero ake akwanise kuita contribute. But pari zvinezvi vanhu vanonga kuda kutsvaga kuno munhu mutsva ane maideas matsva, zvasiyana nezvekwedu kumusha uko kuti munhu anoita chifirapo. Saka rotarisa even pakapinda vaClinton paipaya vachitorera ushe kubva kuna vaGeorge Bush Senior, vanhu vakangoti ino vatiri kuda zvinhu zvitsva. Obama pavakapinda paya first black American, maAmerican voters they get excited nekuwana new faces, maideas, manyowani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi achangotanga Paola Serra. Thank you.
Pola Sarah ndakakurira kumberengwa ndakaberekerwa kumberengwa ndikadziza kudadaya Shalani ndikazoitira A level yangu muBulawayo cool spaces ndakatanga kuimba mugore ra 2013 nangu zvaro ndichifara zvokuimba asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandaka feature mu album yeku Eagle Life kwa Prophet Shiza ndakazo ita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyanzo kutanga kuita album rangu
Damba refu renyu rekutanga rinonzi hii.
Album yangu yokutanga inova iyo yega for now. Inonzi Call on the Name of the Lord. Ine sungura, ine shaka siana siana. Nagatanga, mnagandi inspire kuimba, nishukura, nifungisai. Yeah, ndaingo nzindu imba unge fungisai. Saka ndakango vanda faro kuimbo sezvinoita fungisai although music yedu yakatisiyani.
Ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo?
Album yangu inowanikwa ku Eagle Life ineko video is mazuva mashoma anotevera inenge yakuwanikwa pa all social media PC, iTunes, Spotify, this evening we are working on that. Niwa naga feature home album rangu, Lights of Audrey Chennai, na Tinashe Soft, and Imbani Family Voices, pa song yangu inonzi Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya irugunieta ni imu inonzi Tinajo, ine kamusevi mbichani. Vanhu vanenge vari kufarira Tinazvo zvokuti I think ndiwo the best so far paalbum rangu.
Kandai zvenyu rekupedzisira?
Mashoko angu okupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira kuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa asi ndakaona kuti gore ra 2019 vanhu vakatsigira kwazvo musambo yedu saka ndoda kungotenda uyezve ndichingoti se zvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord. Message iripo ndiyo kuti nangwe zvinzvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari. Ndiye anogona kutirwira pachese. Saka ndoda kungokurudzirayo musabve pana Mwari. Ngatirambei tichinamata tichidaidza zita raMwari nyange muZimbabwe medu zvinonaka. Tinotenda.
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi ari kungotanga kusimukira Paula Sera. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekera nemufaro inwenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina nditungamiri Nkomo munhauze isiNdebele.
Soko isika tisenda